manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 17 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti urongwa hwekupa masimba kumatunhu kana kuti devolution watotangwa uye ibasa rairi kuda kuti riitwe nechimbi chimbi. Vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vonyunyuta nekushaya cheuviri kubva mukucherwa kwematombo eblack granite mudunhu mavo. Chikwata chemawarriors chotarisana nemutambo wakakosha neliberia wekuti chikwanise kupinda kumakwikwi eafrica cup of nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti urongwa hwekupa masimba kumatunhu kana kuti devolution watotangwa uye ibasa rairi kuda kuti riitwe nechimbi chimbi. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakati chirongwa ichi chiri kuitirwa kuti matunhu agone kuzvimiririra mune zvimwe zvinhu zvakafanana nezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. VaMoyo vaitaura mashoko aya nezuro vari kwamutare pamusangano wekudzidzisa makanzura nezveurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu. Nyaya yekupiwa kwemasimba kumatunhu inyaya yaisimbiswa zvikuru nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumazuva avaitsvaga rutsigiro musarudzo dzapfuura. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, asi takwanisa kubata mumwe kanzura akapinda mumusangano uyu kwamutare achimiririra Ward 5 mumutare Central vaSimon Mapuvire kuti tinzwe zvizhinji.
Makanzura vakasangana nawo nezuro vakasangana nemakanzuro emumaguta neyekumaruwa. Chinangwa chavo vaida kutaurira makanzura nyaya yekuti zvimwe zvezvinhu zvavanofanira kuita zviri muconstitution yeZimbabwe. Like zvavakanyanya kuemphasize zvavakati no, mukatarisa muconstitution yeZimbabwe mune provision pachapter 17 yelocal government yeconstitution yeZimbabwe kuti hurumende inoraramiro yekurimita kana kuti kupa makanzuro 5% kubva kunational budget.
Imi semutare makazvigadzirira here kuti mungagona kuvaka mutare makazvimirira mega kudaro?
Chokwadi chomunotaura vaZininga, nokuti mukatarisa mbwamutare tine zvicherwa zvakawanda. Tine chicherwa chegold chetinowana kupenhalonga kumaini yekupenhalonga. Tine madiamonds eprecious stone chetinowana kwamarange, which means diamonds rikatengeswa rimwe makarati mashoma anoita kuti marange inoita kuti mutare inobudirira zvakanaka. Saka takatigadzirira takatimirira nemaziso matsvuku chinhu chakanonopa kuitwa negovernment.
Nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi, munoona here chiri chinhu chichakasira chaitika?
Tikatarisa dambudziko rezviri kuitika rehurumende iripo, hakusi kutanga nhasi kutaura zvedevolution. Remember kuti takaita constitution yeZimbabwe muna 2013 muna 2009 there about 2010 taita constitution yeZimbabwe takafunga kuti paitwa fast track yekugadzira mutemo yekugadzira devolution ienderere mberi. But nevamiriri vaita zvinhu nevamiriri vaita matongerwo enyika muZimbabwe Nekuti nemakakatano arimo panyaya yekuti wakakunda ndiani.
Mumiriri wekanzuru kuward 5 Mutare Central vaSimon Mapuvire vachitaura parunare vari kwaMutare neStudio 7. Makateerera ku Studio 7 tikutepenyura tiri mu Washington DC.
Mutoko woye, tinotenda nekuti tsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotenda hove kare vechecheche woye. Kwatakatanga tiri sondorapura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa 21 mbudzi 2018, The Media Center vakabatana ne Voice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota. Panguva apo hurumende yava Emerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga. Mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sangana inesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 pa Crown Plaza Hotel muHarare. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muGeorgia kuno kuAmerica muzvare chioniso mupofu vari kutungamira madzimai nhasi mukuratidzira kwavari kuita pamuzinda weZimbabwe uri muDC. Vachiratidza kusafara kwavo nekwavanoti kukundikana kwehurumende yava Emerson Mnangagwa kuzadzisa zvayakavimbisa vanhu munguva yesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 namuzvare mupofu nezvenyaya iyi.
Zvara nhasi kurakatera kamuchikuyeuka 17 November 2017 ndopakaitwa march kuZimbabwe yaya big march yakaitwa pakabviswa mugabe ende kwangu wakataurwa izvo chinhu chinenge iri operation restore legacy and we are seeing today kuti tave ne 1 year taita izvozvo. So we are coming back and we are saying to the people of Zimbabwe, 1 year after tatisa mugabe, what has happened? What have we done? 1 year after mugabe vadziswa, operation restore legacy. Which legacy has been restored? But a legacy never here, so we wait after. Because 1 year into the new dispensation. But any dispensation, you can go to the new chief. Because I'm sure I can see the issues. But it's time for me to go. That is the case. I'm sure it's time for me to go. Tafamba sei nano za tafamba nazo. Nuka tukuta za tachu.
Saka kuratidzira kwa muru kuita mudisi muru kufamba sei.
Tatangira pano pa embassy of Zimbabwe. Kwa katima embassy nezuro. Vaka uvura. Nipa tasangana ye zino. Uchamacha toba pano. Tuenda ku United Nations. Ku Information Center. Tono mira nila. Ziyoko chimba. Ziyoko patima speech kwetu. Ndendo zonjikira. Ndiku Zimbabwe.
Muri madzimai akawanda zvakadiva kwanisa kuungana.
Nezota nativa tatu chenti. Inini ndobva kuGeorgia nevaviri vakabva kuTexas. Nhasi tiri 5. Inini wekuGeorgia, 2 vekuTexas vaiva ne 1 aburuka asvika vakusena bva kuChicago ne 1 auya netreni kubva kuMassachusetts.
Pane vanhu rumewo here vapindawo mukuratidzira kwamuri kuita uko?
Vana baba hapana tichasvika. Paingori nemapromises atangozive zviro tichasvika. Saka tiri kumbomira kuti vanhu vachasvika sisi pangu vachikuri kutonhora. Kutiyesi kazuwa kaa kubuda, tukutasa kwa mwani mwamu wachadi, vachashika waka wanda, apana tashika sofa.
Saka mwenewa maka tarisila ere kuti mwono siya magwaro.
Magwaro, saka siya nezuro, nesaka taka ita nezuro. Nezuro ya kanga isi kura kinja shwa kanyanya, yangeli yafuna siya magwaro, mbozi yangeli jingu, maofisi zaka kavurwa. Saka siya maofisi zaka ati wandei nezuro magwaro, saka siya ikoko.
Avo vangavari muzvare chioniso mupofu vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunare muWashington DC muno muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zvino nezvinogara nekushanda muBotswana zviri kurumbidza nyika iyi mukuzvipira kwayo mukubatsira Zimbabwe neunanzvi mune zvekucherwa nekutengeswa kwemangoda kuitira kuti upfumi husimukire pamwe chete nekuvandudza magariro evanhu munyika. Botswana inozivikanwa pasi rose mukushandisa mangoda ayo pakusimudzira upfumi hwenyika pamwe nemagariro ezvizvarwa zvayo. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vachitaura nevatori kwenhau pamusangano weDiamond Symposium muGaborone muBotswana mazuva mashoma apfuura, gurukota rinoona nezvezvicherwa muBotswana vaEric Molale vakati hurumende yeBotswana yakatsidza kubatsira Zimbabwe mushure mekunge hurumende yavaEmerson Mnangagwa yakumbira rubatsiro urwu.
We actually are cooperating. They have come to us and asked us to share with them experiences of not only how to mine the diamonds, but also how to market and value and all those. And we are working very closely.
Vachitaura neStudio 7 vataurai mutambanengwe vati chirongwa chekuti Zimbabwe ipiwe rubatsiro neBotswana mune zvekucherwa nekutengeswa kwemangoda kuchasimudzira upfumi hwenyika.
Just for an example, the reserves in Botswana kuburikidza nediamond is good, you know, to an extent that Botswana can still afford to feed the children of school. Kukutu mwanane ndo kuchikoro anu wana breakfast anu lunch ikoko ma government schools. Now, kus Zimbabwe we don't have that. Saka, ndinona sekunge kuti Botswana, ni Zimbabwe zikaenda pamwe chete, zika tanka kusenza pamwe chete ne diamond. Zino ita o effect down to the layman in the street. Because kana zino, sinakumira mushe, the most person who suffers is the man on the ground.
Vamutambanengwe avo vanoshanda pamuzinda waAngola muBotswana vaenderera mberi vachiti kushanda pamwe chete kwehurumende mbiri idzi kuchaita kuti nyaya dzemari dzinongotsakatika dzipere.
According to the media, tine mari dzekuti nyangwe dai takashiyana kuZimbabwe, everyone would be a millionaire.
Imagine kunzi 15 billion ye diamond just went unnoticed.
Let's be serious.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSidin Kwangwara vaudza Studio 7 kuti kuzvipira kweBotswana kunofadza. VaKwangwara avo vane makore masere vachigara muBotswana vanoti mashandisirwo emari inowanikwa mukutengeswa kwemangoda eBotswana kunoyevedza.
Tikada kutarisa Botswana economy yavo, yes, is stable. I can say it's stable because of their diamonds. Vanhu vavo they are not lacking my medicine. Vanhu vavo they are going to school. But isusu right now diamond taanaro, but pane makore pachimainiwa diamond chimainiwa, but still at certain time access to free medication, ma schools edu, ma roads edu, and ukadata sa the Marange area is still the worst, is still as it is before diamond was discovered in Marange. Hakuna kana change. The people of Marange, they are not even benefiting anything.
Nyanzvi munyadzi zovhumi vari mukuru mukuru weBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vanoti chirongwa ichi chinogona kupedza humbimbindoga muvamwe vakuru vakuru vehurumende.
Sisu we probably muZimbabwe tine more resources than muBotswana, but my issues edu nde governance, mabatirwe ezvatinazvo kuti mashandisirwo hazvo nekwazvinoendeswa nekwazvinotengeswa nekuti mari yacho inozouya ichiita sei kunyika, ndozvinhu zvikuru zvatingadzidza from kubva kuBotswana. Though iri nyika doko zvayo kwatiri, asi inyika ine zvairi kuita zvakanaka zvatisiri kuita isisu kuZimbabwe. So vakaita batana kuti vatibatsire zvinhu zvakakosha zvikuru kuti isisu tikwanise kushandisa maresources enyika yedu kuenderera mberi muZimbabwe, nokuti mararamire ari kuita vanhu ikoko nemaresources atinawo hazvisi kuenderera.
Mari dzinowanikwa nekupurikidza kwekutengeswa kwemangoda muBotswana inoshandiswa kutumira vana kuchikoro, kurapwa kwevanhu wenyika iyi pamwe nekupa vanoshaya zvekudya uye zvipfeko. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kuparadzwa kwakaitwa nemoto kudunhu reCalifornia kungadai kusina kuitika dai vakuru vakuru vedunhu iri vakatora matanho akakodzera. Mauto emumvura ekuArgentina azivisa nhasi mangwanani kuti kwakawanikwa ngarava yemumvura kana kuti submarine iyo yanga yave negore yashayikwa iine vashandi makumi mana navana. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mutlanga Nyahuye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Gertrude Mapara avo vanoita ivo mabasa ekubatsira vazhinji vanotambura munzvimbo yekuwadzana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zita resangano ravo rinonzi chii uyezve mabasa api avari kubata.
Inini ndine organization inonzi Succeed Integrated People's Organization. It's a community faith-based organization. Yakarejistwa 2015. Our priority is orphans and vulnerable children. Chinangwa chedu chiri chekuti tigone kuvatsvagirawo maschool fees, tigone kuvatsvagirawo kana chitafu nemauniforms. Asi mukudaro ikoko tinovhende estenda kuti tibatsirewo even macaregivers avo, mawidows, people living with HIV, tichiitawo kuti even vane machronic conditions tigonewo kuvapa counseling.
Muri kuita mabasa aya muri kupi?
Our priority is orphans and vulnerable children. Chikuru tichioffer psychosocial support. Inova ndiyo counseling yandiri kutaura, kuvadzidzisa kuita maprojects, income generating projects, self-sustenance, kuita spiritual empowerment. Zvakanyanya tinonyanyonanga vana ende tichinanga vana vecommunity yekukwadzana extension. Asi tinoita maoutreach program kuGood Hope Farm uye zvakare nekubudiriro nekungangoti maareas atinobva tinoti outreach, Succeed Outreach Program. Ngati kana kumisha kwatinobva ndoko zvatonyanyonanga. And then every Wednesday tinenge tichiita maprograms nemainmates vari kuchikurumbi tichivaofa zvakare craft boosting, spiritual empowerment and counseling outreach program tichiona mainmates 56 kumaximum nekufemale.
Chii chakaita kuti imi semudzimai mufunge kutanga kuita basa iri?
Passion yekushanda nevanhu vari tingati magroups ari traumatized. Zvinhu zvakangoiswa naMwari mukati memoyo wangu kubva patakatanga organization muna 1978. ndakango femerwa kuti ndinge ndichishanda nevana. Pane dzimwe nguva dzandaiti even ndabva kuchechi kana kuti ndiri off kungave kubasa ndaingounganidza vana vemucommunity. I remember tichiri kugara kubudiriro tichiroja kubudiriro, I would take children, all children, and then I would sing with them tichinamata navo ndichivadzidzisa mavhesi zvekuti somebody even actually prophesied into my life achiti ah ndinoona mune passion zvikuru yevana ndisingambofungiri kuti ndichazosvika pandasvika ipapa pana akatoita speak a word into my life kati ndinoona muchizoita organization yezvevana. So ndokutanga kwakaita basa iri kumonzwa kusundwa kushanda nevana uye zvakare baba vangu vanga vari prison officer vakaresigna 1978 kuchikurubhi saka machallenges edu izi kushayawo chekufambisa ngangoti kana kaimotikari wo like it ine kanopi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Gertrude Mapara. Kunge manga muinesu, pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda kuna Marvelous. Tochienda kuchirongwa cheupenyu wedu, Our Lives, icho tinopiwa na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvetsaona dziri kuramba dzichiitika mumigwagwa yemuZimbabwe izvo zvaita kuti titsvake vesangano revedzimotokari dzinotakura vanhu kana kuti macommuter omnibus. Taita rombo rakanaka tabata mubati wehomwe uye vari mutauriri musangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza. Tinogamuchira nemufaro pachirongwa chedu vaMuza.
Aiwa ndinotenda.
VaMuza, nyika iri kuchema tsaona dziri kuitika mumigwagwa vedzimotokari muchipomerwa mhosva kunzi ndimi muri kukonzera tsaona idzi. Zvi zvamungataurawo sesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association.
Tinenge tarasikirwa zvakanyanyisisa nevafambi wedu nokuti tikaona kuti pakaita vanhu zana vanoshaika kana kuti pakati pemasvondo mairi unoona kuti vanhu vanenge vakawanda zvakanyanyisisa vanoshaika pamwedzi. Isusu kwatiri tinenge tichirasikirwa zvakanyanyisisa nokuti tinenge tisisina namba yedu inokwirawo motikari idzodzi inenge ichidzikira zvakanyanyisisa. Asi tinoti taakuzviongorora izvozvizvo zvinhu zvatisingade kana kuti kutarisira kana kuti tingati tinoda kuti zvive zvinhu zvatoti takonzeresa. Rinenge ritori tsaona inenge yauya pachimiro ichocho. Asi chinhu chandinoona chikuru kuru chinofanira kuita kana kuti neMinistry of Transport vane mashortcomings aunonyatsoona kuti ari kupa kuti vanhu vanenge vamuita inonzi njakenjake havana mutemo chaiyo chaiyo unovabata.
Asi kaimiwo varidzi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura veruzhinji munonziwo munopawo vashandi venyu anonzi mataget kuti pazuva uya nemari yakati zvinonzi zvinozoita kuti vapinde munjodzi idzodzi nekuti vanenge vachimhanyira kuti vabate mataget iwa.
Pabasa rega rega kana tichitaura hakuna basa rinonzi basa risina tarisiro yekuti tikashanda nhasi tinofanira kunge tichisvikapo, handizi? Saka isusu hatingati isusu kana wanzi iwewe uri kutarisirwa kuti unge uchishanda chikamu chakadai so ndechekuti iwewe uno overtake parise kandi pacontinuous lines. Saka ungati here iwewe inini ndicha overtake chete pari pamukwidza nenyaya yekuti inini ndanzi ndikuri kudiwa mari yakati? Unoona kuti izvozvi zvaandizvo nokuti mutyairi wega wega anofanira kutedzera mitemo yaakadzidziswa. Saka iwewe uri kutori behind the steering ndounenge utori nedambudziko. Zvimwe zvese zvingataurwe asi munhu anenge anonzi anenge ari panyanga iyeyo ndiye munhu anenge akabata upenyu hwanhu hwese vamwe achimutsura asingadi unobvaona kuti inenge riri dambudziko.
Kouyawo nyaya iri kusimudzwa nevamwe vaMuza yekuti mabhazi anotakura vanhu otoiswa mishina inoita kuti kana dai muchikaira akada kudraiva zvokupfuura 80 pane pachinzi 80 kana 60 haapfuure ipapo munoti iwe imise varidzo vemabhazi kuisirwa mishina inogavhuna maspeeder
izvozvezvo hazvisi zvinhu zvingave zvine dambudziko kana uri mutemo wehurumende tichiona kuti mutemo wehurumende unoti mabhazi anofanira kusapfuura pa80 kilometers per hour handiti ka nekuti hadzisi tsaona dzese dzinonzi dzinowanika dzakonzeswa nekumhanya unenge uri hunhu hwemunhu ari kutyaira iyeyo
aiwa tinokutendai zvikuru vamuza kuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu
aiwa tinotendawo nemi
manga makateerera kuna vafarai muza vanove mutauriri wesangano rechitungisa Komita Omnibus Operators Association vari zvakare mubati wehomwe wesangano irori muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC
tenda kuna Jonga VOA yakabatana ne Media Center vakaita musangano wavo wepiri kwamutoko mudunhu remashonaland east musi wechitatu 15 mbudzi 2018 vagari vazhinji vaive nemubvunzo yakawanda pamusoro pematombo eblack granite ayo ari kucherwa mudunhu mavo asi vachiti havana cheuviri chavari kuwana hezvinoi zvakabva kune vamwe vevakataura pamusangano uyu
Ndetwa yuri chamuchema ndabva pa Ward 20. Maonera angu panyaya yedombo riri kutaurwa iri granite ruucherwa kuno. Kana tisati taenda kumberi mberi, totanga kuona wagari wenzvimbo, masabu nemadzimambo ndivo vane nyaya yese. Nekuti vese vanozouya kuti gogoi wachisvika pamusha vanotanga kusvikira pachi padunhu. Saka munhu vanotanga kuona ndisabhuku namambo. Saka vanhu ivavo ndo vatinotanga kufanirwa kutaura nawo ivavo. Tichibvunza zvatinofanirwa kubvunza tichitaura zviri mumwoyo medu kuti isusu dombo riri kucherwa muno munzvimbo yatigere. Nekuti isusu tinenge tichigara munzvimbo zvekumberi mberi uku hatizozvizive ivo ndivanofanirwa kuenda nezvichemo izvozvo. Kana vachizoenda kuna kanzera vachibva kwaanenge vachazoenda ndivo vanofanirwa kutiudza kuti tinofamba sei. Ende kana tiri munzvimbo imomo ndo vanhu vatinofanirwa kufesana navo nekuti ndo vanhu vatinogara navo. Ndo vanhu vatinobvunza kuti inga mugwagwa isi kugadzirwa dombo riri kuenda kupi zviri kufamba sei. Semaonero angu ndo vanhu vatinotanga kuti titaure navo.
Ndinoitwa Elijah Kanyongo obva kuward 22 nguri muno mamutoka. Inini chokutanga ndiri kuda kutenda chaizvo nekumunhu aronga zuva ranhasi kuti tisangane muno tichitaura nezvatiri kutaura izvi. Asi ndine mubvunzo mumwe chete wekuti muno mamutoko mune inonzi Mutoko Community Ownership ine utungamiriri hwainavo. Munhu iyeyo akaronga zuva ranhasi anga achizviziva here kuti ine utungamiriri unenge unoisira mukati Ishe Mutoko ari kunzi ndiye chiyameni wemutoko ownership. Hamene kuti manga muchizviziva here kuti zvakamira sekudaro. Kana zvama muchizviziva inini hangu sematarisiro ndakaindirikidza tiri kushora chaizvo kushora chaizvezvo zuva rarongwa nemunhu rinobata.
Vamwe vevagari vekwamutoko kumashonaland east vachitaura pamusangano wakaitwa mudunhu ravo neVOA yakabatana neMedia Center. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Soku izika disenda.